vaomeni mafawa noti zeki yakatora kodzero dzavo nekupa nhamba dzenhare mbozha dzavo kuzampf vasina kuirana navo kwetara vamafa vadirekicharamba vanoti vakwidza nyaya yekudare repamusoro nekudzakaitwa nezeki nezampf hazvisi pamutemo
yaenda kudare rehaigoti nhasi apo vamafa vari kunyuta kuti ekoneti zanu zeki navaparadza vanga vasina kodzero yekuti vapane nhamba dzavamafa idzo dzavakazokumbirwa kuti vahotere vamunangagwa navaparadza nevamwewo vanhu vezanu zvisina mvumo yavo
vacharamba vanoti vanotarisira kuti dare reudze vakaita izvi kuti hazvisi pamutemo uye kuti vasape mapato kana masangano nhamba dzevanhu pasina kuwirirana
zvatinokumbira ndokuti dare riti zvakaitwa nezeki zvokupa zanu nhamba dzekuekoneti zvinhu zvasi pamutemo nokuti izvi zvinokanganisa bumbiro kodzero dzavamafa zvimumbiro yemutemo wekuti vane kodzero yayo kuti yetoti right to privacy uye zvine right yekuti vave protected nehurumende kuti vasangopa vanhu personal information yavo
vamafa vanoti musi wa7 chikunguru vakakatyamadzwa kuona tsamba mbozha ichibva kuzampf nevanoimiririra kugutu west vajohn faradza vanoti tsamba mbozha iyi yaivakumbira kuti vavhotere mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vaparadza pamwe nakanzura wezampf kunyange vasina kumbopa zampf nhamba dzavo kunze kwezeki vanoti ekoneti iri kubatwa munyaya iyi sezvo iri yeiri kufambisa mashoko aya ari kubva kuzampf kunyange tatadza kubata zeki tinzwe kuti inoti chii nekuenderera kwaiitwa kudaro sazvigaro wezeki amai priscilla chigumba vakaramba nemuvhuro kuti ndivo vakapa zampf nhamba dzevanhu kuti vatsvage rutsigiro vachinasurira nyoka mhenyu kuekoneti ekoneti yakarambawo mhosva iyi ikanyora gwaro kumapepanhau ichiti haina ukama nezampf zvekuti haingaipe nhare dzevanhu munyika mapato anopikisa ari kupomera zeki mhosva yekuita izvi achitiwo zeki iri kuyanyima gwaro revavhoti rakakwana asi ichipa zampf chete mubatanidzwa wemdc alliance uri kunyunyutawo uchiti zeki haisi kuita basa rayo zviri pachena kusanganisirawo nenyaya yekupa zampf nhamba dzevanhu studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rezampf panyaya iyi kuti yakawana sei nhamba dzeveruzhinji asi vacharamba vanoti vamirira kupiwa zuva richatongwa nyaya iyi mudare repamusoro womasvingo vachiti nyaya iyi ndeyechimbi chimbi ndakamirira studio 7 mumasvingo jini gandri maramba